Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu kubvumbi 14 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reNERA rinoita makomiti matatu achange achifambisa zvinhu panguva iyo NERA inenge ichinetsana neZEC. Vari pamudyandigere vorara pamahofisi anovapa penjeni dzavo vachitarisira kupiwa tumari tushoma tunobva kupenjeni. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti ZANU-PF ikakunda musarudzo dzegore rinouya, Zimbabwe inenge yapinda nemwenje mudziva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato anopikisa ari pasi pegungano reNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA akasangana muHarare neZuro akaumba makomiti maduku matatu achabatsira kufambisa nyaya dzekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe. Sarudzo dziri kutarisirwa gore rinouya dzisati dzaitwa. Mutauriri weNERA vaDouglas Monzora vanove zvakare munyore mukuru mubato reMDCT vanoti komiti yekutanga ichange yakanangana nenyaya dzezvematongerwo enyika uye inenge ichitungamirwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri webato reNational People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru. Komiti ichange ichiona nezvemitemo inenge ichitungamirwa nemutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai Biti, kuchitwo komiti yetatu iyo ichange ichiona nezvekudyidzana nedzimwe nyika ichange ichitungamirwa nemutungamiri weMDC vaMogenzangirai. VaMonzora vanoti musangano waNezuro uyu wakatambirawo zvakare tsamba yekukurudzira kuparadzwa kweboka rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, iro vanopomera mhosva yekurerekera kubato reZANU-PF. Vanoti vakatambirawo zvakare tsamba kubva kuZEC ichivakoka kuti vazoita musangano mwedzi unouya nemakambani matatu anotarisirwa kusenge achitengesera ZEC michina yemaBVR. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMonzora pamusoro penyaya iyi.
Takakurukura zvinhu zvakati wandei, asi chakanyanya kukosha chatakaita ndechokuti takawirirana kuti kana torwisa nyaya dzemaelection dzesarudzo dzakachena tiri kuda kuita zvinhu zvitatu. Chekutanga tina kuenda kumatare, chechipiri tinoda kuita political kuti zvichireva mademonstrations pamwe chete nemarari nezvimwewo zvese zvematongerwo enyika. Chechitatu tina kuenda kune dzimwe nyika tichikurukura nevatungamiri venyika idzodzo nenyaya yesarudzo dzakachera dzeZimbabwe. Saka pakasarudzwa vatungamiri vatatu vanenge vachihedha masubcommittee pia yayo. Saka subcommittee yeInternational Relations inenge ichitungamirwa naDr Morgan Richard Tsvangirai, yePolitical iri kulidzwa namai Tesitorairo Pamujuru, yezvemutemo iri kulidzwa naTendai Biti. Takakurukura zvakare negwaro rakabva kuZEC, takakokwa neZEC kubva musi wa19 kuti tiende nenyanzvi dzedu kunoongorora mishina yebiometric voter registration kubva kuvanhu vatatu vaya vakasarudzwa neUnited Nations. Saka tinenge tichienda chikoko seNERA pamwe chete neMDC.
Tinozwawo kuti imi makanyorawo tsamba zviri pamutemo yekuti muZEC inge ichiparadzwa. Mungataura kuti zvakamira sei?
Takanyora tsamba kuna Mugabe sapresident uyezve appointing authority weZEC. Tikanyora tsamba kumukuru mukuru weParliament kuti ZEC yakoniwa basa rayo nokuti ZEC ine zvinhu zvainosungirwa nemutemo kuita. Inofanira kuita zvinhu zvinoratidza kuti haina kwayakarerekera. Asi tinoona kuti pakaitika maviolence akaitika mumaviolations akaitika masabhuku nema traditional leaders mamwe vaichitidzira vanhu masoja nema CIO vaipindira mune zvematongerwo enyika vanhu vaipihwa chikafu kuti vagovhotera ZANU PF vaipihwa masikeni kuti vagovhotera ZANU PF saka pakaitwa bribery iyoyo asi zeki haina zvayakataura saka taiudza mugabe kuti zeki yakoniwa saka iye anofanira kuita zviri pamutemo zvekuti achibvisa zeki kana tabvisa zeki toisa United Nations toisa SADC toisa African Union ndo vanofanira kutungamira sanzvidzo dzezimbabwe regore rinouya izvi zvakamboitika muna 1980 saka hapana chitsva.
Vanga vari mutauriri weboka renera vaDouglas Monzora vari parunare kunyanga neStudio 7. Vamwe vakuru mubato reZANU PF vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ndovave kutarisirwa kuti vape shoko rekupedzisira panyaya yekuti murongo wegwara rebato ravo vaSevia Kasuku here vodzingwa mubato here kana kuti kwete. MuZANU PF munonzi hamuna kunyatsowirirana kuti vaKasuku here havari kupomerwa mhosva yekuda kutora chigaro chavaMugabe voitwa sei. Matunhu anoti Midlands, Mashonaland Central neBulawayo anonzi akati vaKasuku here ngavadzingwe mubato. Asi matunhu akaita seMashonaland East, Mashonaland West neManicaland ari kutsigira vaKasuku here. VaKasuku here vanonzi vari kuchikwata cheGeneration 40 icho chiri kunetsana nechimwe chinonzi Team Lacoste chinonzi chinotungamirwa nemumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Zvikwata zviviri izvi zviri kurwira kuzotora chigaro chemutungamiri wenyika uye webato iri vaRobert Mugabe kana vachinge vasiya basa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vanoti kunetsana kupere muZANU PF kusvika nyaya yekuti ndiani achatungamira bato iri yagadziriswa sezvo vaMugabe vakwegura.
Zvinotiratidza kuti pachirungu vanoti defender is no longer holding, kureva kuti mubati wamatomu haasisina kubata matomu zvakaisvo kuti anganzi akanyatsoabata zvekuti musangano wake uchakasimba. Yangova nyaya yekuti hayo sekuti vaMugabe vachiripo musangano wavo unenge uchingoita sekuti uchiripo, asi musangano uyu wakaita zinyekenyeke kare kare. Izvi zvaakuratidza manje kwaakuratidza kwemusangano waakuchinyatsoenda kwamvura yacheka makumbo, nekuti ndiani angadai aizvifungira kuti vana vaKasuku here vanganzi vaakudzingwa mumusangano, nekuti kando vanenge vachinzi ngwerengwere ndo ngwerengwere dzemuZANU PF nyangwe zvavo vari vadiki sezvavari. But maonero atinozviita isu mazvitaridzira vanozviita ndeyaya yekuti ndo ngwerengwere dzeZANU PF. Ivo vana Jonathan Moya vasemazivira munozviita kando ngwerengwere dzemuZANU PF, ndosaka vachigona kuti vanotombobuda zvavo 2004 after Cholocho vomutombotukirira vari panze vozodaidzwa navaMugabe unzi vaJonathan Moyo svikai mugarire mudhuze mudhuze, techitoti still kure chitika ndongwerengwere dzeve chidiki vemuZANU PF iyo maG4taya. Asi zvinokuratidzai ndezvekuti vaZulu chokwadi chiripo ndechekuti pane uyo achazotora kubva pana vaMugabe pachadeurwa ropa muZANU PF imomo, vachatodeurirana ropa. Iko zvino izvi zvekuti vana vaita zvekutaridzira vachiri kuita zvekusvodana, kana nguva yacho yasvika chaizvo chaizvo vanoita muitiro wavo chaivo wekuti kana ropa rinodeuka vachideurana pachavo zvekuti nyika inopedzisira yangovawo zinyekenyeke nenhau iyoyo yekuti ndiani achatora kubva achitora masimba kana vaMugabe vachinge vasisiri pachigaro.
Ivo vaMugabe vari kunzi mazuva anotera mashoma aya vanenge vakupinda mundima umo vachitsvaga rutsigiro, nekunetsana kuripo hationi here imwe bhora musango zvakare ichidzoka?
Imwe bhora musango inogona kutoitika ipapa pavaZulu, inogona kutoitika nekuti mamirira azvakaita chaizvo chaizvo. Mazivira atinochiita isusu ZANU PF ndeyekuti kana voenda kusarudzo vanoita yatoti zvakare pachirungu convergence, vanoungana vese votanga kubatira pamwe. Asi pari zvino hasati zvagoneka izvozvo nekuti vesangano revarwi verusununguko vakarwira nyika ava vanenge vachiri kutiwo zvakare toda kuti tipihwe chigaro chapolitical commissar chakabatwa navaKasuku here. Vakachipihwa chigaro ichocho veG40 vanogona kutozonyatso kuchiita bhora musango chaizvo chaizvo, nekuti makakatanwa anobva achitozonyanyisa kuitika.
nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Apo dambudziko rekushaikwa kwemari riri kuramba richikura munyika, vamwe vari pamudyandigere vanoti dambudziko iri riri kunyanya kuvabata zvakanyanya, vachitiwo dai hurumende yakasika kuvawedzera mari yavanowana pamwedzi sezvayakambovavimbisa. Vanotiwo vanodawo kuti vabvumidzwe kutora mari yavo yose kumabhanga. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Tarisiro yemunhu wese anenge ashanda kwemakore akawanda eupenyu hwake hwose kuti achave nemudyandigere wakanaka pasina zvakawanda zvinonetsa. Asi kune vakawanda vari pamudyandigere munyika aya anongove maroto. Munguva pfupi yapfuura, Studio 7 yakatenderera muguta reulawayo ikataura nevamwe vari pamudyandigere avo vakati vari kuona nhamo yavaisafungira kuti vachaona muupenyu hwavo. Mumwe wevanhu ava ndevamwe ambuya vakangoda kuzvidoma nezita rekuti ambuya Dhuve, avo vakati nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwemari ivo nevamwe vari pamudyandigere saivo vave kugara vachirara panze pemabhangi nezvitoro kuti vakwanise kuwana mari.
Isusu tiri kuuya nekuti if you don't come and put up here mangwana mari achauyiwani. And I wish you come in the morning. Akasvika pana makusana anoverenga vanhu 1, 2, 3, 4. Sometimes anotora 20, sometimes anotora 40. That's all. And anobvakudza if that day achipa 20, it just says today I'm giving 20. Kana achipa 50 anongoti nhasi ndiri kupa. It depends nekuti how much is 40. Anenge siri mhosva yakewo mari hapari. But just tell us, kune mvura yaunobhadhara, kune gesi yaunotenga. Zvakawanda, zvakawanda, you know.
Ambuya Dhuve vanoti dai hurumende yakasika kuwedzera mari inopiwa vanhu vari pamudyandigere pamwedzi wega wega sezvaive zvataurwa pakutanga kwegore. Vanochema-chemawo kuti madhora 16 anopiwa vanhu vari pamudyandigere imari shoma zvikuru zvekuti hapana zvakawanda zvavanokwanisa kuita nayo.
Zvakatangirini zvinzi mari chawe? When was that? You don't know. But munotitaura mumaTV kuti hanzi mari ichawedzerwa. Hapana mari inowedzerwa. All we need is chete kuti dai hurumende yedu yambotifungawo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kune National Social Security Authority panyaya iyi. Hurumende yaive yati ichawedzera mari yevari pamudyandigere kusvika pamadhora 100 kubva pakutanga kwemwedzi wakurume. Yakatiwo ine urongwa hwekuti mari iyi ive yasvitswa pamadhora 150 muna Chikumi. Asi izvi hazvisati zvaitika. Sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoti parizvo nomuri yevanhu 6 inoda mari inosvika madhora 550 pamwedzi kuti ikwanise kurarama, asi vakawanda munyika havawane mari yakadaro. Vari pamudyandigere vakawanda vanobatsira nekuchengetawo vazukuru vavo kana dzimwe hama, izvo zvinoita kuti upenyu hwavo huzonyanya kuvaomera. Vamwe ambuya vasina kuda kudomwa nezita vakatsinhirawo kuti mari yavari kuwana haivakwanire, vakati ishuviro yavo kuti hurumende ibvumidze vari pamudyandigere kuti vakwanise kutora mari yavo yose kamwe chete kumabhanga sezvinoitwa vashandi vehurumende.
Ndine vazukuru vangu inherera, vana vaya vanoda kudya. Izvozvi ndikapiwa $30 kunodi kumagetsi ndine chikwereti che$200. Kumba ndine rakauya pepa racho nezuro rakanyogwa 125 something iya ndakuzotarisa ndakangotsamwa chiti mai ndine 180. Kumba handina upfu, kumba vana handina shuga. Manje ndinovapa chii? 13 hangu ndinoipiwa mazuva etaxi, haina chainondibatsira. Ndine polisi yangu uya ndakajoina inoda $11. Manje kana ndabvisa mangwana $11 ndosara nemari inochindiitira chii chainondiitira? Vana vanogara vakakotarisa koko anouya achauya nemari. Vanoona handina chandine ndakabata kana mutaundi kuti ndinonge something kuti ndichambononyararidza vanhu. Hapana.
Nyanzvi inoshanda nesangano reCenter for Public Engagement vaBatler Tambo vanobvumirana nemaonero ekuti dambudziko rekushayikwa kwemari munyika riri kunyanya kubata vari pamudyandigere. Vanotiwo nekuda kwekuti vazhinji vevanhu ava vanhu vakwegura, hurumende inofanirwa kutora matanho akajeka kuitira kuti vanhu ava vawane mari yavanofanirwa kuwana vasinganyanyonetseka. Mumwe wemurume ari pamudyandigere uyo akangozvidoma nezita rekuti Nyoni achigara kuLupane akati dambudziko rekushayikwa kwemari rinosangana nevari pamudyandigere rave kukanganisawo magariro avo mudzimba uye nevavakidzani vavo.
ndikashaya mari mari anda uya nayo pano ndaita zvokumbira kumizo wangu akandiona ndichisvika anenge achidzwa kuti mari yake yakudi yadzoka but ndozotanga kutaura mastories kuti hanzi tore chingwa munhu anzwisisi ngandichimudza kuti hanzi tore chingwa
vanyoni vakachema-chemawo nekwavakati kusabatwa zvakanaka kwavanoitwa nevamwe vemumabhanga kana vemuzvitoro pavanenge vachitsvaga mari
times hakuna behavior pakutiudza kuti chi hakuna mari anongobuda kuti ndati budai wodzokera kuti wotongorera padhoo apo kuti vakuru ndikabuda panapa what is that kudi fasaizi yangu wouya wondiudza kuti but inini ndini ndakaita kuti udzidze uzive everything usenze mubank wawondiona stupid wawondiudza kuti ndikabuda pano kana pasina mari ka isisi tiri kukumbira good behavior kuvana vetu vanoshanda mumabhenki vataure nevabereki zvakanaka
zvichakadaro bhanga guru renyika nezuro rakazivisa kuti hapachina munhu anofanirwa kuwana mari inopfuura madhora makumi maviri kana achinge atenga zvinhu muchitoro sedanho rekuedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kushandiswa kwebhambu rakakurisisa neAmerica ichirwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State muAfghanistan kwaparadzanisa maonero yevanhu mudunhu iri vatungamiri wezvematongerwo enyika pamwe nemauto muKabul vachitsigira chiitiko ichi asi chichishoropodzwa zvakasimba nevaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaHamid Karzai pamwe nevaimbo vemumiriri weAfghanistan kuPakistan. Vakuru vemauto eAmerica vaudza Voice of America kuti mauto eAmerica ane chitsama aenda kuMogadishu kunodzidzisa pamwe nekubatsira mauto eSomalia pamwe neAmisom ari kurwisana nechikwata chinopfurikidza mwero muSomalia. Ukama pakati peChina nePhilippines wave kuratidzika sehwagadzikana mushure mekunge hurumende yeManila yakarova nhende shure kubva paurongwa hwayo hwekushandisa mauto mugakava rechitsuwa cheSprouty chiri mugungwa reSouth China. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti sarudzo dzegore rinouya dzakakosha uye zvichabuda musarudzo idzi ndo zvicharatidza kuti nyika ichabudirira here kana ichienda kana kuti ichaenda kumawere. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi idzi dzinoti nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi kukunda kwebato reZANU-PF kunoreva nhamo nekutambura kwakanyanya kweveruzhinji uye upfumi hwenyika hunobva hwaparara zvachose. Dzinotiwo kana mapato anopikisa akakunda zvinogona kuunza tariro yebudiriro asi dzinoti izvi zvinoenderana nekuti anenge achifambisa sei nyaya dzeupfumi. Vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti kunyange ZANU-PF ichiti mutungamiriri webato iri waRobert Mugabe ndivo vachamirira bato iri musarudzo, musangano uchaitwa nebato iri muna zvita ndivo uchaburitsa pachena kuti ndiani achamirira bato iri. Vanoti kukunda kwavamugabe avo vanenge vave nemakore makumi mana nemapfumbamwe nemana hakuna kiri nyika zvachose.
Icharamba yakaomerwa dambudziko rine bato riri kutonga pari zvino inyaya yekuti vimbo yese yaiva nevana vezimbabwe mune bato iri reZANU-PF vakatora vakatsinga-tsinga vakarasha. Pari zvino chero zvakanaka zvavanenge vachifungidzira kuti vangada kuita zvinomedzwa nezvakashata zvizhinji zvavari kuita.
Asi vanoti zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka kana ZANU-PF ikakunda iine mutungamiriri asiri vaMugabe. Asi mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vanoti nekutambura kuri kuita vanhu nekushaya mari mabasa nezvimwe zvinonetsa kuti vanhu vavhotere bato reZANU-PF zvisinei nekuti ndiani ari kutungamira bato iri. Vanoti kunyange zvibato iri rakakunda muna 2013 hapana kana chimwe charakaita pane zvakavambisa vanhu nekudaro hapana chikonzero chekuti vanhu vavhotere bato iri asi varohanya vanobvuma kuti ZANU-PF ine mukana wekukunda uye kana izvi zvikaitika zvinhu zvichaomera vakawanda
sokuhwina kwezanu ndekwavo kwavanenge vachibika zvinhu zvavo hakuna kwetinenge tichiita nyika inoenda kumandondoveke zvezvezanikaona muna 2018 muno mamugaba achasara ivo nevazukuru vavo nevanhu vavo vezanu vanhu vanotobuda muno munyika kubuda muno munyika vachienda kunana South Africa nekwakasiyana siyana kundotsvaka upenyu kwekuti muno hamuna mabasa vanhu vanobva kuzvikoro havana anoambulira saka vabva kuzvikoro vanoenda kupi hakuna vanhu vari kuuya kuzoseta mabhizinesi saka vanhu vanhu vanowana mabasa kupi
mukuru wemedia center vaernest mudzengi vanoti semaonero avo bato rezanu-PF riri kukunda musarudzo za2018 nekuti bato iri ndiro rakabata matomu uye havaoni pachiuya shanduko gore rinouya vanobvuma kuti kukunda kwezanu-PF kuchaita kuti nyika irambe iri mumatope vanotiwo kunyange zvikaoma sesarudzo dzapfuura havaoni zanu-PF ichibvuma kushanda nemamwe mapato sezvakaitika mushure mesarudzo za2008
kuti vave nelegitimesi vakatoi vakamanikidzwa kuti vave neMDC muhurumende asi kana kuri kuti ZANU-PF yakunda makundiro ayakaita 2018 kana kuri kuti zvayo ingadawo kuti ipinde nevamwe muhurumende kunenge kuri kupinda nevamwe kuya kwokuti vamwewo vangorimo muhurumende macho nezi
vamudzengi vanotiwo kana vamapato vanopisa vakakunda vanotarisirwa kuunza utongi hwejekerere pamwe nekurwisa uori uhwo hwakanganisa upfumi pamwe nekusafambiswa zvakanaka kwemabasa mapazi ese ehurumende
kana vakakunda hatizivi zvavanganyanya kuita asi vanenge votarisirwa kana kuti tarisiro iripo ndeyekuti vachavandudza zvematongerwo enyika vachaita kuti bumbiro romutemo riripo izvozvi rinatsotevedzerwa voita zvekuti munyika muve nevandudzo maringe nezvekufambiswa kweupfumi hwaro hwokufambiswa kweupfumi hwenyika hwufambiswa zvakanaka
varohanya vanoti kuti mapato anopikisa akunde anofanira kubatana oshanda pamwe mumatunhu ese munyika vachiti bato rezanu-PF rinotsigirwa nevasori mapurisa nevashandi vehurumende yemusarudzo
saka koalition inodiwa asi haifani kuva koalition yemuharare nomubhuwai nomumasvingo nemamutare inofanira kuva koalition yokupena longa penalition yokucholocho koalition yokumuzarabani koalition yokuzumba mbarambapfungwe nekoalition yokumwenezi kuti vanhu vokunana mwenezi vonokunana zumba mbarambapfungwe vokunana gwanda vavone koalition iripo ichivaprotekta vasatisidzirwa vasafambwa navo nemachifu achiita zvavasingati izvozvo zvikasaitwa vanorohwa nezanu
vadenis mukushwa vari musangano renational electoral reform agenda vanoti sarudzo za2018 dzasiyana nedzimwe dzese nekuti dzikasaitwa zvinogutsa munhu wese zvinhu zvinogona kunetsa munyika
kuri kuti ZANU-PF yadzokera pakutonga upfumi hwenyika hunofa uyezve zvematongerwo enyika zvacho zvichanetsa zvikuru nokuti veopposition havazomira kana sarudzo idzodzo dzabirirwa tichatora matanho akasimba zvikuru kupinda mumatare ose atinogona kuti tipinde kuti tiedze kucondesta such an election outcome
pari zvino komishoni yesarudzo yezimbabwe electoral commission iri kushanda nemapato ese munyika kugadzira hwaro hwekuti sarudzo dzichafambiswa sei vanongorora zvematongerwo enyika vanoti dzikaitwa zvakajeka nyika inogona kufambira mberi asi vanoti dambudziko rekusagutsikana nemafambisirwo anoitwa sarudzo rikaramba riripo zvichakanganisa zvinenge zvabuda musarudzo uye zvinoita kuti upfumi hwenyika nemagaro evanhu arambe achidzikira zvinhu hazvina kuzombofamba zvakanaka kubvira pakatanga kuitwa sarudzo dzainzi nemapato anopikisa dzaibirwa nezanu-PF muna 2000 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yenzara munyika nhatu dzine hondo dzinoti South Sudan, Nigeria neYemen. Sangano rinoongorora nyaya dzechikafu reFamine Early Warning System kana kuti FuseNet rinoti muna 2017 vanhu vanosvika mamiriyoni makumi manomwe munyika makumi mana nemashanu vanoda rubatsiro rwechikafu. Vakafano bata chigaro chemtungamiri webazi re USAID va Matthew Nims vanoti nzara iyi munyika dzakawanda iri kukonzerwa nekutadza kutungamira nekusagadzikana kwenyika dzakawanda. Vanims vanoti izvi ndizvo chaizvo zviri kuitika munyika dzakaita seSouth Sudan, Nigeria neYemen. KuSouth Sudan nzara iri kukonzerwa nehondo iri munyika iyi yakatanga muna 2013. America inoti yave nemakore ichibatsira nyika idzi nemari nechikafu uye yakazvipira kuramba ichibatsira. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yenzara munyika nhatu dzine hondo dzinoti South Sudan, Nigeria neYemen. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Mumwe mukomana Musope Tawanda Nyahasha uyo ari kuita zvidzidzo muAmerica anoti nhoroondo yeupenyu hwake iri kumubatsira kunyora nhetembo dzine chekuita naye. Tawanda anoti mukukura kwake akasangana nezvakawanda asi chakamubatsira kuti ave netarisiro rudo rwaanowana kubva kuvabereki vake. Tawanda anodzidza kuNorth Carolina asi ari muWashington DC pazoro reEaster kuzoshanyira hama yake Father William Guri vanoefata weRoma. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro naTawanda nezvenyaya iye.
Ndakatanga kunyora ndine 15 years asi ndakazonyatsotanga kunyatsonyora mapoems gore rakapera ndopa ndakatanga kuzotanga kuzonyatsoti ndege ndione kuti mapoems ndinonyora zvakaita sei and then pandakatanga kunyora ndakatanga kunakidzwa nazvo kuti izvezvi ndakugona ndinyora mapoems more than zvandaita ndichiri kumba. Chandinonyanyofarira about poetry ndechekuti poetry iri abstract. Poetry unokwanisa kutaura it's a universal language. Zvekuti ndechitaura zvinhu zvinoenderana nemunhu wese. Hazvinei kuti ndinobva kuAfrica, munhu anobva kuAmerica, zvinhu zvinoti affecta munyika zvinhu zvakangofanana. Vanhu vese vanoda kudiwa, vanhu vese vanoda kugara pano pekuti vanenge vachiziva kuti vanoappreciatewa, vane vanhu vanovada. Saka those zvinhu zvakadaro zvekuti in between this all, this is a new reflector through my points and journal.
Unonyora nezvei? Tinoona pari zvino tiri kuona uri kurarama iwe neAlbanese. Zvimwe zvinhu zvaunonyora nezvazvo here?
Ndinonyora nezvakawanda. Ndinonyora dzimwe nguva ndichitonyora zvinhu zvinenge zvichiitika panguva iyoyo, my emotions andendinawo. Saka ndine mamwe points andakatonyora ndichitaura zvandakaona nezvandaiudzwawo nekukura neAlbanese. Machallenges andakafesa ndiri mwana mudiki nekukura neAlbanese idzi kuti ndakasvika sei palevhel yandiri yekuti izvezvi nyange munhu akataura zvinhu zvakaipa handinetsekani, ndinoziva kuti ndakasvikirwa a greater purpose.
Chimboti tsandiro imwe yepoem yawakanyora.
You may look at me, look back at each other and say, look at him, does he deserve to be here? Look at his pale skin, does he deserve to be on this stage? So I will tell you this, my mother is yellow, my sisters are black, and my brother is pale. So you tell me, do I deserve to be here? So
uye anga ari chisvarwa chezimbabwe chiri kudzidza muno muAmerica uye ari nyanduri Tawanda Nyahasha achitaura naMarvelous Mhlanganya weStudio 7 ari muWashington. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvezororo reEaster. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano reNERA rinoita makomiti matatu achange achifambisa zvinhu panguva iyo sangano iri rinenge richinetsana neZEC. Vari pamudyandigere vorara pamahofisi anovapa pensheni pamwe nepamabhanga vachitarisira kupiwa tumari tushoma twavanowana. Nyanzvi dzinoti Zanu PF ikakunda musarudzo dzegore rinouya, Zimbabwe inenge yapinda nemwenje mudziwa. tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanasi tinomba kuti muchange mine sudakare mangwana anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiya mina ntungamiri nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 14 ngomabasa 2017 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uthupho abantu le crisis yemali. But you find ukuthi ungaya eBotswana ngani uyathuthi imali yona lesi ithuphakela lapho isigcwele khona ngani? Eh? Ikuthengiswa ngani?
Ikefu lepasika seliqalile njalo lizalandelwa lokuthola uzibuse ngolwesibili abantu bekhala ngokuthi baya kukefu elide kangaka bengelamali.
Kubuhlungu ngokuthi sengibona ukuthi kade zisebenziswa njengegrader yokuthi iyakwanisa ukulungisa umgwaqo engasakwanisa ukuhamba emgwaqweni wakhona lo ewulungisile saka. Kubuhlungu.
Izakhamizi zeplazini leManzou zithi kaziboni isizathu sokunanza ikhefu lepasika nanku zihlala egcikeni ngemva kokubhidlizelwa imizi ngamapholisa. Abachayeli bezimota sebekhuthazwe ukuthi bahambe ngonanzelelo emgwaqweni ukuze kwenqatshelwe ingozi ezivame ukubulalisa abantu abaningi ngekhefu lepasika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikhefu lepasika liqalile lamhlanje njalo lizalandelwa ngelokuthola uzibuse elikhona ngolwesibili ngevikezayo abantu abaningi bekhala ngokuthi kabala mali yokusebenzisa. Kubika unompumelelo moyo.
Ibhanga elikhulu lesizwe iRBZ layo isiyehlisile imali ethathwa ezitolo nxa umuntu ethenge usevunyelwa ukuthatha $20 kuphela ngelanga esebenzisa imali yebulenjini. Umnumzana Nkululeko Chuma lonkosikazi nomqhele Nkiwane bathi uhulumende kabanakekele balambile imali ivalele ebhanga njalo imali yebond note isitholakala eBotswana eZimbabwe ayisekho.
Obvious but ukuthi vele iprogram ivela ngaphansi kwasi ivela ngaphi problem
uthupho abantu le crisis yemali but you find ukuthi ungaya eBotswana ngani uyathuthi imali yona lesi ithuphakela lapho isigcwele khona ngani? Eh? Isithengiswa ngani?
Asikhulume ngokwe-local sazi mama yamazwe.
Ngoba ilithethi abantu lapho imali beyisazi.
Hayi, lokho nabila ku-government kangeni indaba. Thina sikhuluma ngolwethu uhlupho lapha ukuthi ngabasinanzelele lathi silambile. Bahlala besithi bayasengezelela, ngabasengezeleli.
Iningi labantu sebelala endwendweni zemabhanga lemavinkilini ako Pick and Pay ayiwa apha imali kulandela ukusilela kwemali ezweni ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho. Iningi labantu aliyanga emakhaya kulandela ukuswela imali emabhanga. Ubulawayo ukhangelele ukunanza ilanga likazibuse enkundleni yeWhite City Stadium lapho umphathintambo olawula ubulawayo unkosikazi Eunice Nomthandazo Sandimoyo akhangelele ukukhokhela lomkhosi emele umongameli Robert Mugabe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Ukusilela kwemali emabhanga sokufike kusibanga esibi osokubangele ukuthi ibhanga lesizwe leReserve Bank lilaye osomabhizimusi ukuba bahabase imali yabo emabhanga kungakedlula amahola angama 24. Tembikwene lwethu leizolo lelibhanga lithe kuzamele abalamabhizimusi bengaphi abathengi imali edlula amashumi amabili i-$20 nxa bethe bathenga sebefuna imali phezulu kwempahla ababe beyithengile okuthiwa yi-cashback ngesiNgisi. Njalo ngenxa yokusilela kwemali kubikwa sebekhona abasebenzisa imitshina yokuswayipa amakhadi emtshadweni nxa benikela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
I-Reserve Bank izolo ihle yatshela abantu abathengisayo ama-retailers nama-wholesalers ukuthi sokumele banike abantu i-$20 kuphela nxa kuyi-cash. Kodwa emabhanga laphana sibona bayanika abantu ama-$50. So kutho ukuthi izimali kumbe i-cash ayitholakali ku-economy kumnotho welive. Angazi ukuthi iya ngaphi kodwa akula cash kahle.
Wona ama-bond notes ke sizwa kuthiwa lawo kasabonakala.
Ye uthi abantu sebesiwasebenzisa ukuthi bathenge i-cash bese 5%. So nxa kulama-bond laphana bayakuthi uhlawule i-extra 10% ukuthi ama-US dollars. So sithi ukuthi ama-bond notes abantu sebesiwasebenzisa ukuthi badinge ama-US dollars akuyi-economy kaphela.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okuzayenzakala ikakhulu sikhangela ukubana kule kefu le pasika lele seledlule ubona ungani kuzaba sekunjani?
Intengo izaqonga mbijana ngokubona kwami abantu bazakuqhubeka ngoba bengela mali kodwa ubona intengo zamabhasi zizaqonga mbijana intengo zamagrocery laphana lapho ongela ama-point of sale kumbe i-eco cash njalo zizaqonga. Yikho ukubona kwami khathesi ukuthi abantu bakudubo mbijana kuze kube i-Reserve Bank isidinge amanye amacebo ukuthi balungise i-problem le ewusilela kwemali.
Sizwa kuthiwa abanye emfeni lasemtshadweni sebesebenzisa amakhadi, imitshina yamakhadi le. Usuke wahlangana lakho yini lo?
Liqiniso lelo ukuthi ikakhulu emtshadweni uyakwanisa ukuthi uzuze i-swipe machine ozayithatha owesikhatshana.
Umnumzana Masimba Kutshera ucubungula ezenotho obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 eseHarare. Izakhamizi zeplazini le-Arnold Farm elaziwa njalo ngokuthi iManzou zithi kazilaso isizathu sokunanza ikhefu lephasika. Nanko ziqhubeka zihlala egcekeni ngemva kokudilizelwa imizi ngamapholisa ayethunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Kubika uMavis Gama.
Laba bantu bathi bamangaliswa yikuswela uthando kankosikazi Mugabe, yena ozithi ulikholwa lesiKristu. Bathi kwenza kwakhe kuphambana lokumelwa yileli khefu lephasika lapho uNkulunkulu atshengisa uthando olukhulu wanikela indodana ukuba izofela abantu kube yindlela yokubasindisa ngayo. Umnumzana Innocent Dube unobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi eye Arnold Farm Residents Association uthi yena labanye bakhe babuhlungu ngokubehleleyo.
Sake sababuza ukuthi no njengokuthi zilenga izifuyo ora nxa ifuna ukuthi no siphume visanini kamapolisa bakliyeni inkomo zethu kuthiwa akula muntu okliyani inkomo shiyanini konke khonapho. Saka sesibona ukuthi sesitshontshelwa ilanga lichisa kanje kwenzeka ukuthi kuthiwa asishiye izilimo zethu zonke simpho ngokuphuma lani le mpahla kuphela. Abaningi bakhona kade bebheze ukubaphosti ukuthi ungene emalorini besiyadantshwa kwelinye ifarm ekuthiwa Rivers Farm along Buri Road.
Okubadanisayo uDubethi sebexotshwa lamhla ngemva kweminyaka elichumi lasikhombisa bangena kuleli plaza abalihluthuna kumlungu owaye ngumnini walo ngomnyaka 2000.
Kubuhlungu ngokuthi sembona ukuthi kade sisebenziswa njengegrader yokuthi yakwanisa ukulungisa umgwaqo engasakwanisa ukuhamba emgwaqweni wakhona lo ewulungisile saka. Kubuhlungu.
Bake babanjwa ngamandla laba bantu bathwalwa bayalahlelwa eplazini le-Rivers Farm elisemgwaqweni oya emvuru le-concession. Iningi labo baphindela njalo e-Arnold Farm ngokucetshiswa ngamagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights abamelayo edalele High Court. Idalele High Court lapha izinqumo ezimbili ukumisa amapholisa ukuba angaze abhildiza imizi yalaba bantu kuze kuthi sebebatholele lapho bengabasa khona. Kodwa akusalandelwanga lokho. Ugogo uMavis Jangasi ngomunye wabalokhe beseRivers Farm ngoba engelayo imali yokuthwala impahla ukuphindela eArnold Farm.
Babuya nesipanu paRivers bakathi ayiwa mtshawana minda. Bathi mtshawana minda.
Ngemva kokuba silethe lapha eRivers bathengiswa ukuba sizatholiswa indawo zokuhlala kunye lamasimu. Sekungamaviki amathathu senziwa lesi sithembiso. Akukho lo yedwa okhuluma ngodaba lwamasimu.
Abenhlanganiso ye-Arnold Farm Residents Association bathi sebekhweze udaba lwabo kunhlanganiso yamazwe angezansi e-Africa, e-Southern African Development Community, befuna ingenele ukumisa lokhu kuhlukunyezwa kwabo. Bathi ngoba kungaqali, sekungokwesithathu umkamongameli ezama ukubasusa kulelo plazi kusukela ngomnyaka ka-2012. Ngaphambilini umuyi uKendall Majengwa laye eke wazama ukubasusa kilo ngomnyaka 2004 kodwa kwehlula bancedwa ngowaye ngumsekeli kamongameli ngaleso sikhathi umuyi umnumzana Joseph Msika owalungenelayo lolu daba wamisa ukuxotshwa kwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live talk namhla sixoxa ngokunanzwa kwekhefu lephasika uzulu ekhala ngokusilela kwemali elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulamasoja eMelika asethunyelwe esikoleni seSomalia iMogadishu ukuyancedisa ukufundisa amasoja akulelo lizwe kanye lawe African Union alondoloza ukuthula. Indiza mtshina zebutho lakwele Melika zibikwazi wisele inkalakata yebhomba elilesisindo senkulungwane ezilitshumi zamakilogram, i-10,000 kilograms, endaweni ecatsha khona abalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS esigabeni senangara kwele Afghanistan. Kesizwe utaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump weMelika lomongameli Xi Jinping weChina basanda kwenza umhlangano emzini kaTrump eMar-a-Lago Estate eFlorida. Ababili laba bakhulume ngokunengi okufunwa ngamazwe abo njalo lokuthi bengadlelana njani esikhathini esilandelayo. Wathi kuphela umhlangano wabo lowo, umongameli Xi wathi bazame ukukhulumisana kahle njalo lokuthi basebenze ndawonye kulokho abacabanga ukuthi kufuna izizalwane zeChina leMelika. Ekhuluma kusanda kwenziwa umhlangano lo, umphathintambo wohlangothi lweMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Rex Tillerson wathi uTrump utshele omunye wakhe ukuthi kuyafuneka ukuthi kulungiselelwe izisebenzi zeMelika lapho ezenza khona impahla yeMelika elizweni lakhe. UTillerson uphinde wathi uTrump ufuna ukuthi kulungiswe imikambo yokuthengisa impahla kulokuthi eleChina lithathe yonke imikambo. UTrump lomongameli Xi baphinde bakhuluma ngokwenziwa lilizwe leNorth Korea eliqhubekela phambili lilolonga izikhali zenyukliya. Amazwe la avumelane ukuthi kumele kusetshenzwe gadalala ukwenzela ukuthi udaba lweNorth Korea lubanjwe kungela kulwisana ngezikhali. UTillerson uthe eleNorth Korea lidalela eleChina inhlupho ezingapheliyo Nakube kumele ele China lizame ngamandla wonke ukuthi lilungise okubi okwenzakala kulelo lizwe. UTrump loMongameli Xi bavumelane njalo ukuthi sokumele kube lobudlelwano phakathi kweMelika leChina ngaphansi kobudlelwano obubizwa ngokuthi yi-US-China Comprehensive Dialogue.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Abamabhasi ahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana bathi bekulezihambi ezinlutshwana eziya eZimbabwe ngesikhathi kuqala ikhefu lephasika kungafani lakweminye iminyaka. Kubika uMartin Gwenya.
Bekungaphithizeli kangako esitishini samabhasi eHebron lapho kugadelwa khona amabhasi aya eZimbabwe njengemvama ngalesi sikhathi sekhefu lephasika. Abanye abamabhasi bathi ngelanga lakuqala lekhefu lephasika kulabalutshwana abagade besiya eZimbabwe uma kuqathaniswa leminye iminyaka. Osebenza kwenye inkampani yamabhasi amaphakathi kwedolobho leHebron leHarare, uMnumzana Ndodana Sibanda uthi bajayele ukuthola ibhizinisi engcono lesi sikhathi somnyaka kodwa lo nyaka kuthule.
Mr. Holiday, kulabantu abalutshwana abagadayo labaphathisayo imbangela yalokhu sibonani ukuthi ngenxa ukuthi i-Easter ibe phakathi kwenyanga mhlawumbe abantu abalamali zokwenza lokhu ukuphathisa lokugada bebele ekhaya.
Kukanti omunye umzana Alec Phiri yena ucabangela ukuthi abanye abangalamaphepha kumbe abaphiwa amalanga okuba seBotswana bayesaba ukuhamba ngoba ukuphenduka kungaba nzima ikakhulu kusekuqaleni komnyaka.
Iningi labantu alihambanga ekhaya ngoba kuphakathi kwenyanga izimali zangkhona zingekho, njalo eboda sebencintsha amalanga lokuhamba kwangkhona kuba nzima nxa ungela maphepha.
Omunye weZimbabwe okhethe ungayi ekhaya unkosikazi Janet Moyo uthi iningi lisanda kuvela ukhefu lekhisimusi ngakho kungabe kumasinya ukuthi baphindele ekhaya kukhangelelwe indleko.
Kukhanya iningi labantu selipreferi ukuhamba ngekhefu lekhisimusi ekhaya kukhangelelwe indleko. Ikakhulu umnyaka usanda kuqala abantu abaningi abakabile imali.
Ngitsho emngceleni ojayele ukuphithizela weRamukhabane kanye leplumtree kube kungaxokozeli ngitsho lakancane njengeminyakeni. Ngingumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Amapholisa sexwayise abatshayeli bezimota ukuthi behambe ngonanzelelo emgwaqweni ukuze kwenqatshelwe ingozi ezivame ukubulalisa abantu abaningi ngekhefu lephasika. Emigwaqweni kubikwa kuphithizela abantu besiya emakhaya. Sixhume umeli wePinga North edalele iPhalamende uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Isikhathi esifana nalesi yisikhathi abantu abathanda ukujabula khona, abantu bevakathela njalo izihlobo, kanti phakathina kokuhamba khonokho abantu basuka bajabule kakhulu okubenza ukuthi khona babe naleyana okuthi singayithi excitement, over excitement. Now ukuba le over excitement lokhana kanye kuhlangane lokunatha okudakayo, kuthatha okudakayo, kugcina sokusenza ke ukuthi khona emgwaqweni lapha abantu bezithole sebengena engozini zezimota. Engakukhuthaza abantu ukubana kukho konke esikwenzayo kathesi kasikwenzeni ngesiqhubu esifitshane. Singagijimi kakhulu, singathokozi kakhulu, singathabi kakhulu, kanti vele wona ngamalanga amabili amathathu kuphela. Kusiyafika olwesibili konke lokhu kuyabe sokudlule. Kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukwenza ukuthi sinaze impilo zabanye nezethu, ngoba okwenzakala isikhathi esiningi ukuthi ungangena engozini emgwaqweni ucina usulimaza njalo kumbe usubulala nabanye abangelacala. So engikukhuthazayo ukuthi kulaba abathayelayo qakathekile ukuthi lapho abahamba khona behambe ngobunono obukhulu bengatholakali bengabantu abahamba ngesiqubu esikhulu.
Ukhona ngapho endaweni yakho eBinga North imigwaqo ikusimo bani?
EBinga North asisangwaqo enkomo. Imigwaqo eBinga North sokungani kuba ngcono ukuthi uphume emgwaqweni uzihambele phandle komgwaqo. Ngoba lokho kwakuyithara eyayithiwe nguSmith kathesi kakusela lutho imigwaqo yonke simabhotibhoti. Okuthi lokuhamba ngezimota nje isikhathi esiningi uyabe ukwazi ukuthi ungahamba uyehlula khona ngale kufuze ukuthi ekuphendukeni kwakho imoto ishiye kusevisi
akusela mgwaqo esingakhuluma ngayo ebhinga enkomo indawo yakhona hayi sokuyikusihambela nje egangeni sokuyikusihambela nje ngenqola akusela mota ehamba angani sesikweni sesihamba nje njengenqola lapho sesihamba silandezela indlela zenkomo yiwo umumo osukhona kaphesi ebhinga lona.
Umnumzana Prince Tubeko Sibanda ngumeli weBhinga North edalele ePhalamende. Ngefikezayo ngolesibili mhla zilitshumi lasishiyagalombili uZulu weZimbabwe unanza iminyaka engamatshumi amathathu lasikhombisa ilizwe lithole uzibuse. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zile mbono etshiyeneyo ngaleli langa. Kubika uMike Wove.
Ilanga likazibuse lilanga elicakathekiswa nguZulu wonke waseZimbabwe ungakhathelekile ukuthi umuntu usekhaya na loba emazweni. Eningi labantu kodwa likhala ngokuthi inkululeko eyatholakala ngemva kokuchitheka kwegazi eliningi ayisela njabulo ngoba isimo elilizweni kwezomnotho lakwezombusazwe siqhubeka sisiba sibi osokubangelwe ukuba iningi libaleke elizweni liyehlala emazweni angomakhelwane laphesheya kolwandle. Umnumzana Cosmas Chabalala ngosakhulayo oyisakhamizi sakoBulawayo yena-ke uthi uyavuma ukuthi yebo ilizwe lakhululwa embusweni wobucindezeli wabamhlophe kodwa elizweni kayi khanye ilinkululeko.
Independence eZimbabwe yes siyavuma ukuthi siyindependence sesikhangela ukuthi sisuke ebusweni ukuthi besibuswa ngabelungu and so on that abelungu sebesisukile elizweni but ngalesi sikhathi asingeke sitho ukuthi sesikhululekile ngenxa yezizisakalo esifana lazo eziningi ezifana njengomoya womnotho.
UChabalala uqhubeke echasisa ngomehluko okhona esimeni lapho ilizwe lithakazela lolu suku eminyakeni sisand ukuthola uzibuse nxa kuqhathaniswa lesimo esikhona kule minyaka.
Mina inguquko ezingabe sezibe zaba khona sufila ngeminyaka ngihlakanipha ngisuka esimweni sobuntwana ngizofika kathesi ngibonani umumo oba khona uqhubekela usuka muvi ngoba asiboni ukuthi kuba le ngubela phambili kule singathi i-positive change esiyibona elizweni. Singathi kudala kwakukukahle ngoba sasingakakukwazi ukuthi kulezinye izinto ezingenza impilo yethu ibe lula sasisesiphile semnyameni ayini singathi kodwa ke sasikwazi ukuthi kwezinye indawo kwamanye amazwe zikhona ezinye izinto ezenza i-technology ezingenza ukuthi impilo ibe lula kodwa kunezimbabwe asikazithola okuyenzeka ukuthi impilo kithi lokhu isika nzima more kwamanye amazwe kusasa ithi thinangapha kuba wesi ngoba khonokho kwenza ukuthi impilo ekwelula kwabanye abantu akufiki kithi thinga independent politically but okunye lokhu still bethu esinjani bethu esigqiba zenyile ngoba akufiki kithi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzane Tholani Hlongwane laye ugcizelela umbono kaChabalala.
Utshintsho ubuzela kwezombusazwe ubuzela emnothweni welizwe. Umahluko okhona ukuthi ilizwe liyafa liyaphansi. Ma ubheka ngama-early 80s bekungcono bekuphileka yebo besancane but bekuphileka manje kuba worse and worse and worse.
Ayisibo bobabili bodwa abasho ukuthi abasakhangeleli injabulo ekunanzeni ukufikisa iminyaka engamashumi amathathu lasikhombisa kweZimbabwe okwenziwa nguZulu wonke waleli lizwe kungakhathalekile ukuthi uphakathi kwelizwe loba emazweni mhlaka 18 Mabasa. Lokhu kubangelwa ukungamanga kuhle kwesimo somnotho lezombusazwe esesixoshe abaningi begcina siyaphephela kwamanye amazwe. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC ngingumike Hobe.
Woza Friday lamhlanje silomculi osakhulayo umluje yena olengoma esihluphile emsakazweni etshiyeneyo eZimbabwe lakwele South Africa. Kubika uJoseph Njanji.
So dangerous, ain't your mother's name, it's so scandalous. So gala, come hang with us.
Umlungisi Jombo Moyo waziwa ngegama lokucula elithiwa Mlu J ngumculi osakhulayo lengoma etshisayo kulezi nsuku yona ichaye endawonye lomculi odabuka elizweni leSouth Africa uSmalls oke waduma eminyakeni edlileyo ngengoma ethiwa Money Maker. Le ngoma ethiwa So Dangerous iphekwe ngabe ST Empire kuyinkampani ebunjwe nguSmalls lomngani wakhe uTrevor.
Ingoma le bayamukele kakhulu because it was a comeback like for Smalls. So le ngoma sibili bebeyidlala, I even went to 5 minutes of fame ku Metro FM eka Oskido. That's when we launched ingoma.
Umluje uqale ukucula esafunda esikolo seLuveve High lapho abecula khona kukhwaya. Ukucindezela ingoma uqale ngomnyaka 2010 ikanti idlalade lakhe lakuqala ulikhuphe ngomnyaka 2015. Njalo igama laleli dlalade ngelithiwa The Come Up lingoma ezilitshumi lanye.
I'm on my own day, telling I'm just a fool. That is not fair, but I know that I'll make it. Mama told me that I could be better than ever. Yes, I'm feeling
good. South Africa, Umluje ubefundela izifundo ze sound engineering. Ngesikhathi ehlala elizweni leSouth Africa ubethengisa idlalade lakhe leli elithiwa The Come Up elipha njalo abatshaya ingoma endaweni zokuzidokozisa. Abe-ST Empire benelise ukuxhumana laye ngemva kokuthola inombolo zakhe zocingo ebezilotshwe kudlalade leli.
Kulapho engahlangana khona loSmalls Money Maker walalela istory like le music yami wezwa ukuthi hayi singakwanisa ukusebenza. Yikho lapho esahle sasebenza khona from there ngasayina icontract le-ST Empire.
Abanye abaphatheki ekucindezelweni kwengoma le ngabagoqela u-89 Music ongeye wapheka amachacho kanye lo-JJ onguye obephethe imitshina. Imisebenzi kaMluje iyatholakala ebulenjini njalo abafuna ukuxhumana laye balakho ukumthinta ngaphansi kwegama lakhe elithi Mluje ku-Twitter, Facebook kanye laku-Instagram. Ividiyo yengoma le ethiwa So Dangerous iphume ngolwesithathu njalo iyatholakala ebulenjini be-YouTube. Lingoma iza kuba kudlalade lakhe elithiwa Picture Paint elizaphuma ekupheleni komnyaka.
So dangerous, ain't your mother name, it's so scandalous. So gala, come hang with us. It's so dangerous, ain't your mother name, it's so scandalous. So gala.
Imeli Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Dangerous ingoma kaMluje eqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Kunanzwa ikhefu lephasika lekhefu likaZibuse uZulu ekhala ngokusilela kwemali elizweni. Izakhamizi zeManzo zithi kazila sizathu sokuthakazelela ilanga lephasika nanko zingelandawo zokuhlala ngemva kokudilizelwa imizi ngamapholisa. kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngentungameli Nkomo azibe hope makamu ango.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.